Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 3 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vovhura dare reparamende zviri pamutemo, asi veTripleC vachiramba kuenda nekutsutsumwa nekusarudzwa kwavo. Mapurisa opisa misha yevanhu mazana maviri vanga vari papurazi ravaPhilip Chiyangwa kuChinoyi. Dora remunyika roramba richishaya simba zvepakuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vavhura dare reparamende rechigumi kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere kuparamende itsva yekuMount Abden muHarare nhasi. Asi mudare manga muine nhengo dzebato ravo reZANU PF chete, sezvo nhengo dzeTripleC dzisina kuenda. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyangwe nhengo dzose dzedare reparamende neSenate dzebato guru rinopikisa reTripleC dzisina kuuya kudare nhasi, vaMnangagwa vati vanofara kuvhura paramende vachiti sarudzo dzakaitwa pajekerere uye murunyararo.
This session comes shortly after we successfully conducted our credible free.
Chikamu chinouya tichangobva mukuita sarudzo dzakachena pajekerere uye murunyararo.
Mutauri wedare paramende vaJacob Mudenda vati zvaitwa neveTripleC izvi kutyora mitemo yeparamende, nekudaro nhengo idzi dzicharangwa nekubatirwa chikamu chemihoro yadzo pamwe nekusapiwa mafuta edzimotikari kuti dzidzokere kumatunhu adzo. VaMudenda vaudzawo gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti vaongorore kuti hapana zvimwe zvirango here zvingapiwe nhengo idzi.
I instruct the clerk of parliament to ensure that, first, the CCC members will not receive their coupons to go back home.
Ndako udza mabharani weparamende kuti asapa nhengo dzeCCC mafuta ekudzokeresa kuma constituents out.
VaZiyambi vati kusauya kwaita nhengo dzeTripleC hakuna kutadzisa basa kufamba uye havasi kudzokera kumashure neurongwa hweparamende.
Kusauya kwaita veTripleC pavhurwa paramendi hapana zvakwatadzisa. Semaonera amaita purezidendi vauya vakapa nhaurwa inofanirwa kuitwa mudare reparamende, mabhiri atinosungirwa kunge tichiita, zvinosungirwa kunge zvichiitwa nenyika, zvatotanga kufamba.
Asi vanokokera nhengo dzeTripleC muparamende vaAmos Shibaya vaudza Studio 7 kuti havana kuenda kuparamende nhasi nekuti havatambiri kusarudzwa kwavaMnangagwa semutungamiri wenyika, izvo vachiti sarudzo dzakabirwa zvemhando yepamusoro.
Naizvozvo hatigoni kuenda kuparamende kunogarira munhu arikaruda zvavanhu veZimbabwe aripa kusano kungobata parudova sarudzo dziri pachena.
Vachiwo vashamiswa kuti vanopiwa zvirango nekusaenda kuparamende zuva rimwe chete, asi mamwe makurukota ehurumende nevatevedzeri vemutungamiri wenyika vakapedza makore mashanu apfuura vasingaende kuparamende kunopindura mubvunzo uye vasina zvirango zvavakapiwa.
Hapana minista kana umwe chete wasakambozaudzwa wachadyiwa wavhitwa maalayanzi wanewa makoponi.
Izvi zvatsinirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu maNdevere.
Kare tinoona kuti makore mazhinji makabinet ministers ano gara asi koku parliament kunyanya izvo makurukota ehurumende asi hatisati tambonzwa kana musi wani speaker yavaka pamutongo wakadaro
asi vachitaura mudare paramende iri vamunangagwa vatiwo dare iri rinofanira kupasisa mabhiri ese asina kupasiswa sarudzo dzisati dzaitwa anosanganisira bhiri rinoona nezvezvicherwa Remains and Minerals Amendment Bill pamwe neprivate and voluntary organizations amendment bill iro riri kunzi nevanorwira kodzero dzevanhu rinombunyikidza mashandiro emasangano akazvimirira oga vamunangagwa vatiwo paramende inofanira kudzika mitemo inosimudzira upfumi nemagariro akanaka evanhu munyika act 5 vatiwo pane mabhiri akawanda akanangana nekuvandudza nyaya dzeutano dzidzo nemagariro akanaka evanhu avati vanotarisira kuti paramende ipasise vanokokera nhengo dzezanu pf muparamende vapupraito garepi vavimbisa kuti vachapasisa mabhiri ese ataurwa nemutungamiri wenyika vachiti muparamende yapfuura vakatadza kuita izvi nekuda kwedenda recovid-19 paramende ine matare maviri anoti national assembly uko zanu pf ine nhengo zana nemakumi matatu nenhanhatu 136 kuchitiwo triple c ine zana nenhatu 103 kwozoti kusenate uko zanu pf ine nhengo makumi matatu nenhatu 33 triple c iine nhengo makumi maviri nenomwe 27 musenate munewo zvigaro gumi nezvisere zvemadzishe uye zvimwe zviviri zvevakaremara ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Mapurisa eZimbabwe Republic Police nhasi apisa nekupwanya misha yemhuri dzinodarika mazana maviri dzanga dziri papurazi reOld Citrus Farm kuChinoyi achiti dzakazvigadza zvisiri pamutemo. Purazi iri nderamuzvina bhizimusi vaPhilip Chiyangwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa emuChinoyi anosvika zana ange ari mumarori akumobata jongwe muromo kuenda papurazi reOld Citrus Farm apo atanga kupisa dzimba dzevanhu vanonzi vagere zvisiri pamutemo. Zvinhu zvakawanda zvinosanganisira midziyo yemumba, huku pamwe nezvirimwa zvakaita sechibage zvapiswa sezvo vakawanda vasina kuwana nguva yekubvisa zvinhu mudzimba. Mumwe apisirwa midziyo yake ndiamai Norest Mapie avaudza Studio 7 kuti varasikirwa nemidziyo yemumba nezvipfuyo.
Ndarasikirwa nemidziyo yakawanda, mibhedha, mawadhiropu, izvo zvindi kutonotarisa pambu yangu kuti ndione kuti iriko here, magumbeza, zvokudya, chibage chimwe changu rasikarasika, hembe dzevana.
Amai Mapie vanoti vakauya vachitsvaga munda vakaudzwa kuti vagare papurazi apa matsamba eugaro kana kuti maoffer letters achagadzirwa.
Isusu takangouya kuti titsvaga minda ndobva tawana minda, saka process yanga iri yaitotewa process yekuti vanhu vaone kugara zvakanaka kuti tiwane maoffer letter.
Mumwe apisirwa dzimba ndivaJames Zare Hwanashe vanoti mutsigiri webato rezanu PF akatovhotera bato iri asi vave kubatwa neserikweruoko.
Tichingopedza kuti tapedza kuvhota tahwina kuda
mazuva mangana
hapana kana mwedzi tichingopedza kuvhota tichibuda kuti vari kutibvisa nevarikusanganisira vamwe varikusanganisira cheya weprovinsi cheya weprovinsi vaina vachibvisa vana vezanu pf vakahunisa chimwe.
Izvi zvatsinirwawo namai Lilian Gasha vanoti chinorwadza ndechekuti vave kunzi vabve vapedza kuvhota.
Tiri muZimbabwe, ndobva muZimbabwe ndina South Africa zinofobia. Ndiri muZimbabwe macho ndo munyika mangu
zinofobia
zvangu pane zinofobia yacho apana taka taku president varipo
ngavatitsvage
nyika ngavatipe pane maoffer letter pane maoffer letter kunzi hakuna pari zvinezvi offer letter chechai iroti.
Mumwe mudzimai asina kuda kuzivikanwa nezita ane mwana ari kuita grade 7 anoti mwana wake akanganiswa kunyora bvunzo.
Ndotei vanga vakatipa tsamba ndisoni chinozoti vana vari kunyora exam ne takabva nevana vakaenda kutown vakaenda kuchikoro, saka mumwe zvingavanyoro ndobhadhira mwana wangu kubva grade 1 kusvika grade 7 mwana uri kuzapita education yacho yepedzisira anozovei mangwana.
Gweta riri kumirira vamwe vevanhu vari kudzingwa vaFortune Murisi vanoti vari mubishi kuona kuti gwaro riri kushandiswa kubvisa vanhu ava nderechokwadi here.
Ari kuvadzinga ka ari kuclaima ane kutodai akabata ndii
Saka isusu ma clients angu wanted to know kuti court order iri kushandiswa yakamira sei. The conditions of that court order, that was that the main issue yaida kuzikanwa iyozvo.
Asi gweta ravachiyangwa vatungamirai chamutsa rabvuma kuti mapepa ari kudzingisa vanhu ndechokwadi sezvo mutongo wakapiwa makore maviri apera.
Ndechokwadi vachena zvakaitika sezvokuti yai yakaitwa mumatare samu 2 years ago. Yaitwa nana 2 years vamwe vacho ava vakamboikwidza kudare rehaikoti. Vakwidza kudare rehaikoti vachiri agent chamber application. Maapplications avo akadismisa nehaikoti kuti nhoi.
Nyaya yekudzingwa nekupisirwa zvinhu papurazi reOld Future Farm yave nenguva ichiitika zvikuru mushure mesarudzo asi pasina zvinogadziriswa. Mapurisa anoti ari kungotevera mutongo wedare kuti purazi nderavachiyangwa. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti purazi nderavachiyangwa muna 2022. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Kanzuri ya Harare yabudisa mashoko echiti kune vanhu vashanu vabatwa nechirwere chekolera munzvimbo dzinoti Hopeless 15, Stone Ridge, Southlands, Granary neAdbeni Mbare. Kanzuri yati vanhu vatatu vakabatwa nechirwere ichi uye vainge vamboshanya kubhoera uko chirwere ichi chiri kupararira zvakanyanya. Chirwere chekolera chakatanga kupararira kuchegutu muna kubvumbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
Sesangano reCombined Harare Residents Association hatikatyamadzwe nekuwanikwa kwechirwere chekorera muHarare nechikonzero chekuti vanhu vemuguta reHarare vagara vachinetseka nekuwana mvura yakachena uyezve nekuwana mvura mupombi dzavo nguva nenguva. Naizvozvo izvinhu zvakafanana neizvozvo zvinopedzisira zvoita kunge zvinoita kuti vanhu vasakwanise kunguva vachiita kupractisa hygiene yakakwana zvakafanana nekugeza maoko uyezve nekunwa mvura yakachena.
Semaonirenyu vaAkili, dambudziko iri ringagadziriswe sei chaizvo?
Itarisiro yedu yekuti sekutakakaravataita kuti City of Harare ive inogadzirisa dambudziko remvura uyezve tinenge tichitarisira kuti hurumende, mamwe mapazi ehurumende akafanana neEnvironmental Management Agency akafanana neapa Manyama Sub-Catchment Council nezinwa iyoyo vaite mubatira pamwe wokuona kuti nyaya dzemvura dzava dzinogadziriswa. Makatarisa kuti zvinhu zvimwe zvizhinji zvinoita kuti nyaya yemvura yemuHarare ive inonetsa. Muchaona kuti kunyaya yekuti mvura ine tsvina kana kuti yatinoti pachirungu sewage iri kungoenda mulekchivero ichiyerera, izvo zvinoita kuti mvura ive inodhura kuchenesa, izvo zvichive zvinozovhiringidza tingati kwaliti yemvura.
Dambudziko ratopinda mune mimwe misha, poitwa sei nekanzuru vakili?
Tingati nyaya yekorera iyi tinge tarisiro yedu kuti nzvimbo idzodzo kana kuti kanzuro yeguta reHarare ive inoita nekuchimbidza, ive inopindira munzvimbo idzodzo kuti kunyanya tiri nyaya yekuti zvipatara zvive zvinogadzirira nyaya yekuderedza chirwere ichochechi. Vanofanira kuita mubatira pamwe pakati pemasangano akazvimirira oga uyezve nekanzuro yeguta reHarare nemamwe mapoka nemapazi ehurumende anoona nezveutano kuona kuti chirwere ichi chadziviswa uyezve achienderere mberi. Asi mukazviterechedza kuti gore roga roga apo panoda kutanga kunaya mvura munana Oktobha, igaro ziva zvakare kwatiri isusu kuona kuti zvirwere zvemanyoka izvi zvinogara zvichiitika. Saka naizvozvo isusu kuvagari tinoti vagari ngavafashaidze mvura kana kushandisa tingati mishonga inochenesa mvura, izvozvo zvinobatsira kuderedza zvirwere zvemanyoka.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano revagari reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. V Vechidiki vane mabhizimusi achiri kukura vanoti hurumende inofanira kudzika mitemo inosimbaradza mabhizimusi avo kuitira kuti vakwanise kushanda zvakasununguka, kwete iripo pari zvino yavanoti inongovapo kutsimbirira mishando yavo ichifutisa homwe yehurumende. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mitemo inonzi iri kuvhiringa mabhizinesi evechidiki inosanganisira kunyoreswa kumabhizinesi evanotengesa zvinhu mumigwagwa, vanozviitira mabasa emaoko, kusungirwa kuita mabhuku ekufambiswa kwemari kuitira kuzobvisawo mitero inodiwa gore rega rega nehurumende neimwe mitemo inoda kuti wechidiki ange aine mari yakawanda. Mumwe mudzimai wechidiki anoita basa rekutengesa muHarare, Muzvare Success Samupambi, vanoti chido chekuti bhizimusi ravo rivewo pamutemo vanacho.
Muri kumboziva here kuti mari yacho ndichiwana pamadhonanzi wayo nemamita andiri kutengesa imbori mari? Vanhu vecity council vanenge vachinzi vada 50 US yavo yemutero. Government iri kuda kubata tax ipapo. Ini ndinoti ndamboita profit yemari iko? Hazvimwe zvinhu ndinenge ndichitori drama chairo, saka beta ndimhanyiswe nekanzuro ndichingotendera ndichitengesa madhonanzi angu.
Vamwe wamai vechidiki vanoita basa rekuruka vanhu misoro, amai Daisy Zisani, vanoti hurumende inofanira kuvabatsira nekuvawanisa mari yekusimbaradza mabhizimusi avo.
Pfungwa dzekuregister business rangu rekuruka musoro ndakambodziita, asi chakandimisa inyaya yemafinances. Mafinances ndaimada pakuti ndaida kuti ndiite tax clearance. Tax clearance yaizondibatsira pakuti ndiwane mutero wekuita zvesaloni. Panoda futi kuti utorwe matests eutano.
Muridzi uye achitungamira kambani yaana Chipanga Mazano mune zvemabhizimusi yeJ&J Consultancy vaJerimonya Zungu vanotiwo vechidiki vanogona kunge vachiona mitemo ichivatsimbirira, asi izvi ngazvisavatadzisa kuonawo mikana irimo munyika.
Vadika vari kusevherwa nemari dzavari kutenga pamusika mutema ndochokwadi chiri kuitika, ndo zvinhu zvakaoma izvozvo. Saka zvandiri kukurudzira kune vechidiki, pari kuda kutoshanda. Kana vaimboshanda 8 to 5, vakuda kushanda kana nepakati pousiku.
Asi gweta rechidiki vaDelight Muchazondida vanoti zvakakosha kuti vechidiki vatevedzere mitemo ine chekuita nekunyoresa uye mashandiro emabhizimusi avo.
Chekutanga ndechekuti kana uchinge waita basa rako zviri pamutemo, zvinokupa udzamu nechiremera chatinoti limited liability. Chechipiri, zvinokupa kudzidzana kuyanana nekucheneswa pamberi pevanhu. Zvazvinoreva ndezvekuti vamwe vari kuitawo mabhizimusi avo vachakukwezvawo kuisawo pedyo kuti vashandewo newe. Chechato, zvinobatsira zvakare kuti munhu awane kana kukwanisa kuunganidza pfuma, ingave nenzira yezvikwereti kana nenzira yemukando, nekuti pane kuremekedzeka nekuvimbika kuti uri munhu ari kuita basa rake nemazvo.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki vatino machakaire kuti tinzwe pakamira hurumende panyaya yemitemo iri kunzi nevechidiki inodzvanyirira mabhizimusi avo, asi vanga vasiri kudavira mbozhanhare yavo. Asi wechidiki uye anogara mubhodhi rinoona nezvenyaya dzevechidiki uye riri pasi pebazi revechidiki reZimbabwe Youth Council vaBrian Sitole vanoti vechidiki vanokwanisa kupundutsa mabasa avo nemitemo iripo iko zvino.
So patinondona sekuti mikana iripo yekuti vechidiki vatange mabhizimusi vazvimiririre vakwanise kuita mabasa emaoko, tine zvirongwa zvakasiyana siyana zvakamisikidzwa nehurumende zviri kubetsera kuita izvi. Zvinogona zvisina zvinoyasopera zvakanaka, asi ndinoona sekuti munhu akazama anobodirira.
Mukuru webhanga revechidiki reEmpower Bank vaShadrack Membere vanoti bhanga ravo rakarerutsa zvinodiwa zvakawanda kuti vechidiki vange vachikwanisa kutora mari yezvikwereti, asi vechidiki ava havasi kushandisa mukana uyu zvakanyanya.
Kazhinji vanhu vakauya kuzokwerera mari kumabhanga, isusu tinowanzoita kuti vanhu vanyore mafomu. Mafomu anotaura kuti ndiwani, wakazvarwa kupi, unogara kupi, pamwe pacho tobvunza kuti une prufu yekuti unogara ikoko here. Saka pavanofila mafomu yavo vazhinji, mukavati chienda unouya neproof of residence, ndo kazhinji pavanozokundikana kuzodzoka. Ende ndo pavanoti zvinodiwa nebhengi zvakawandisa. Mayuthi vamwe vanenge vachifunga kuti inyaya yekungoti ndikasvika ndichindoda mari ndongosaina pepa hwani ndobva ndatodi ndatopuwa mari.
Vamwewo vechidiki vane mabhizimusi varatidza kuti havana havi yekuti mabhizimusi avo azivikanwe pamutemo, nekuti vanotya kuti nemamiriro akaita upfumi hwenyika vanogona kuzongoswera vachibhadhara mitero kuhurumende iwo mabhizimusi asiri kufamba. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Direct tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuchadenga emuukraine anoti nhasi adonedza ndege dzerussia dzemhando yemadrone makumi maviri nepfumbamwe uye chimwe chombo chemuchadenga kana kuti cruise missile. Mutungamiri wenyika yeEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi vazivisa kuti vari kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika kechitatu muna zviita, asi mumwe ari kukwikwidzana navo vaAhmed al-Tandawi vanoti vatsigiri vavo vari kurambidzwa kunyoresa kuti vavhote musarudzo idzi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kushaya simba kuri kuramba kuchiitwa nedhora remunyika kana rachienzaniswa nedhora rekuamerica uye kukwira kwemitengo yezvinhu mucherechedzo wekuti zvinhu zvave kudzokera pazvaifanirwa kunge zviri mune zveupfumi, kwete pazvaimanikidzwa nehurumende kuti zviende sarudzo dzisati dzaitwa. Nhasi dhora rekuamerica ratengeswa pamusika wemari yekunze wereserve bank of zimbabwe foreign exchange auction nemadhora emunyika anoita zviuru zvishanu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti US$1 to 5592 zimbabwe dollars, richibva pamadhora zviuru zvishanu nemazana mashanu nemaviri emadhora emunyika yaikatengeswa nayo svondo rapera. Izvi zviri kuuya panguva yehurumende iri kuzvirova dundundu ichiti upfumi hwenyika huri kukura. Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kunorevawo kushaya simba kwemihoro yevashandi zvinozoita kuti vakundikane kutenga zvavanoda.
Zvinoreva kuti vashandi zvavanenge vachikwanisa kutenga nezuro havachakwanisi kuzvitenga zvanhasi kana kuti havachatengi zvakafanana nezvavanga vachikwanisa kutenga nezuro. Saka kushayika kwesimba kwemari yemuno iriyo mari iri kutambirwa nevakawanda. Zvinoreva kuti vakawanda havachakwanisi kutenga zvinhu zvavaikwanisa kutenga. Zvakutoreva zvekare kuti mitengo yezvinhu inotokwira.
Vanoongorora zveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti wekushaya simba kwedhora remunyika kwakatotanga kuonekwa mwedzi wapera.
Tikuonawo kuti vashandi havasati vanyatso kuwana cheuviri panyaya dzemari dzavanoenda nadzo kumba yatingati mihoro kana masalari. Saka izvozvo zvichazokonzera bongozozo nematambudziko pamberi apa.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya vanoti kudzikira kwezvigadzirwa zvemunyika pamwe nekutengwa kwezvakawanda zvinobva kunze kuri kuwedzera matambudziko ari munyika.
Saka ndozvimwe zvaakuradzika kudaro. Zvino mukatarisa kumaprizes, ichokwadi maprizes anochatoti akwire and atotanga kukwira kutozvibona, nekuti kana painenge yangodonha chete Zimbabwe dollar against the US ino maprize anotanga kukwira. Zvokutengwa zvinobva kunze zvakagadzirwa kwavamwe zviri kuramba zvichikwira. Saka izvo ndo zvinoitisa kuti zvinhu zvisamira zvakanaka.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kunogona kunge kuri kukonzerwa nekubhadharwa kuri kuitwa nehurumende zvinhu zvainotenga kana mihoro yevashandi nemadhora emunyika.
Demand inokonzereswa pakaitika ini injection yemazim dollars mueconomy through ma government payments zvinoita kuti demand yema US dollar ikwire, nekuti munhu wese anenge akumhanya kuti anochinje mari into ma US dollars. Saka ndozvimwe zvinonyanyakonzeresa kupera simba kwemari yemuno. Of course nenyaya yespeculationwo zvakare inokanganisa exchange rate.
Saka zvingagadziriswa sei? Dr. Chitambara vanoti
I think nyaya yatogara chitaura nyaya paive nefiscal discipline uye kuunza mamwe mainstitutional reforms anounza confidence mulocal economy, confidence mulocal currency.
Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti inflation kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu mumwedzi wagunyana yakasvika pazvikamu gumi nezvisere nezviga zvina kubva muzana kana kuti 18.4%. Zimstat yakazivisa kuti yakasiya nzira yekupima naye inflation yaiishandisa kare ichitora itsva yaive kushandisa pari zvino. munhau dzemitambo. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Olympic Committee Vatabani Gonye vanoti sangano ravo riri kufara zvikuru nekupiwa ruremekedzo rwepamusoro-soro kwakaitwa gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry zvichitevera kushura mari kwavakaita vachiri mutuhwine. Nemusi wemugovera muzvare Coventry vakapinda munhoroondo yemitambo mushure mekupinzwa muSwimming Hall of Fame kuFort Lauderdale, Florida muno muAmerica. Ngatinzwei mavhilasi muhlanganyawe westudio 7 muhurukuro yaaita navagonye.
Isusu tinonzwa kufara necelebration yekuona minister into that International Swimming Hall of Fame nekuti achievement yavo from time yavakatanga kuswima at a higher level, what we call elite level, is something that actually is unprecedented in the history of Zimbabwe and by Zimbabwean athletes. But aswime achiwina ma medals at the World Championships and achiwina ma medals at the Olympic level, then number yacho yavakaswima, I think it's a breakthrough and an inspiration for everyone. Saka isusu as Zimbabwe Olympic Committee tinotenda tichifara zvakare, and just for that celebration
tinoona kuti pari zvino muri kuCape Verde muri kuitei ikoko, uye zvematimi gurukota rezvemitambo yamaikesti Coventry variko kunei?
Chiri kuitika tine forum yeanoka inonzi gender equality, ndo iri kuitika kuno. Takauyawo ndine representative weboard member anomirira kuZimbabwe Olympic Committee, ndo vamwe vandakauya navo kunoko. Minista ipapo ndo pavangu ari kuAmerica, saka taiziva kuti vari kuuya kunoko. Vakazosvika kunoko nezuro mane ndatoti makuseni ano na12 ndakatovamirira tikaonana vangu asvika kuno. Vakaneta vakatokoti vachipedza kupiwa ona yavo yeinduction vakauya kuno kustraight, vakasvika kunoko vakaneta, but vangu vazvikomita because since being seen as an influencer and as a mover. Saka anoka inorecognize at that level kuti vangu vari one of the co-speakers anga achitaura just a journey and also inspiring as a woman leader in the continent kuti ndozva vari ndizvozvo zvinoratidza kuti kunoku nenyaya yekuti izvo as a woman who has made a difference not just only as a athlete but has made a difference to the world and also to Africa. Ivo vauya kunoku vachiratidzawo kuti ndichibvawo kuZimbabwe isina maathletes akawanda akabudirira pati zvinogona kuita and is possible for every person. Saka ini ndikuona kuti gender equality forum yatukuita kunoku is appropriate for her to have been here, and that's why pavakakokwa kuti vauye kuno vakazvikomita, and I think it's just really a sign of her dedication to sport.
Avanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Olympic Committee Vatabani Gonye vachitaura vari parunhare naMavhulas Muhlanganya weStudio 7. Chirongwa chedu chelive talk chevechidiki cheThe Connection nhasi na8pm tiri kutaura nevechidiki nezvekuvhurwa kwedare reparamende nemutungamiri wenyika, asi vanopikisa vachiramba kuenda vachitsutsumwa nekusarudzwa kwavakaitwa. Kwevechidiki, pane zvavari kutarisirawo here kuti zvichaitwa mudare iri makore mashanu anotevera? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura dare reparamende zviri pamutemo, asi veTCCC vachiramba kuenda nekutsutsumwa nekusarudzwa kwavo. Mapurisa anopisa misha yevanhu mazana maviri vanga vari papurazi ravaPhilip Chiyangwa kuChinoyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.